Weezy. Hey, yo, Young D, you got that?
Chega, kanana gache kam chega. Bokola, kanani jivam manadali wang. Seta, vazigana vakunzwa nyota. Bokola, kununzwa ninwa ita natali wang. So young, shango famba chiri muzira imwe. So young, tishango ita jaro shati wane hon. So young, shango famba chiri muzira imwe.